isu tiri vachanyi icho chikanguva yekuparadzana uchanozvireva kunaniko takaberekwa tiri vaviri nhangoma
mukoma ndokusara kuhondo
ndonozvireva kunaniko ona vadzimu vangu nditungamiriri mukoma vakafa
amai ndokutevera
baba ndizvo zvimwe ona indasara ndenga mukati mevatorwa
Amai vanoreva chokwadi nguva dzose
vabereki vanopa
pfungwa dzekuvaka
baba vanoreva
chokwadi nguva dzose
amai vanoreva
chokwadi nguva dzose
vabereki vanopa
pfungwa dzekuvaka
Zvokwadi tiri vashanyi pasirino tiri vashanyi Zvokwadi tiri vashanyi ndasara ndekamukati moto ndasara ndekamukati moto wa
Yeah.